Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzedu za nasi china gumiguru 10, 2019. Mutunga miri we MDC Vanelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zvikuru zveHarare neParirenyatwa vachiona mamiriro akaita zvinhu muzvipatara izvi panguva iyo vanachiremba vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari yekuti vaende kunoshanda muzvipatara zvehurumende. Dare reLabor Court rotarisirwa kupa mutongo waro pachikumbiro cheHealth Services Board chekuti vanachiremba vamanikidzwe kudzokera kubasa, hurumende ichiti zvavari kuita hazvisi pamutemo. Vamwe vanamukoti votangawo kunyunyuta vachiti mari dzavari kutambiriswa hadzisi kukwana kuti varambe vachienda kubasa sezvinotarisirwa. Kurudziro yemamwe makereke yokuti munyika musaitwe sarudzo kwemakore manomwe kuitira kuti munyika muve nekupodzwa kwemaronda nekuregererana kuitira kuti pazoitwa sarudzo pasina ruvego nemakakava yosimudza mutauro vamwe vachipikisa vamwe vachitsigira urongwa uhu. Mamwe madzimai aimbova varwiri verusununguko vosangana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Munangagwa vachivaudza kuti mari dzavari kupiwa dzemudya ndigere hadzina zvadziri kubatsira nazvo sezvo dziri shoma zvikuru zvichienzaniswa nekudhura kuri kuita zvino munyika. FC Platinum inoiswa mugroup B remakwikwi eCAF Champions League umo ichasangana nezvikwata zvenhabvu zvinotemesa musoro zvimwe zvikwata zvazvinenge zvichitamba nazvo. Muchirongwa cheWomen's Round Table paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika panguva iyo mitengo yezvekudya iri kuramba ichikwira ukuwo vanachiremba vachienderera mberi nekuramwa mabasa vazhinji vari kuenda kuzvipatara zvehurumende vachiti vari kushaya rubatsiro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.